Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musi wesvondo, kurume 5, 2023. Makatirira ku Studio 7, nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC roparura umwe urongwa wekuenda kuvanhu kunovanyoresa kuti vavote kana kuti mobile voter registration. Nyaya yekurambidzwa kwemuimbi Winky D kuimba kuchitungwiza nemapurisa nezuro yoshorwa nevanhu vakawanda munyika. Vane usope vorunga kuvaka nzvimbo inosvikira nhengo dzavo dzinenge dzichida kurapwa muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chigaro wesangano rinoona nezvesarudzo rakazvimirira roga reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makoni vanoti nguva yemazuva gumi yatarwa nesangano reZimbabwe Electoral Commission rekuti ringe richipinda muvanhu kunovanyoresa kuvota kana kuti mobile voter registration ishoma zvikuru pane iri kudiwa. Sangano reZEC rinoti richaparura humwe urongwa wekuenda kuvanhu kunovanyoresa kuti vavote kutanga nemusi wesvondo svondo rinouya. Izvi zvichaitwa mumazuva gumi. Urongwa uhu waziviswa nemukuru anoona nezvesarudzo kana kuti Chief Elections Officer muZEC vaUtoile Sligwana mubepanhau reSunday Mail nhasi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vamakoni.
Tokutangadza kuti chinhu chakanaka kuti Zimbabwe Electoral Commission yafunga iyo kuti iite imwe blitz zvakare yevoter registration munyika yose, nekuti chirongwa ichi chinonakira kuti vana veZimbabwe vanokodzera kuti vange vachivhota vapuwe mukana wokuti vanyese zvakare kuvhota musarudzo dziri kuuya idzodzi dza 2023 dzinotarisirwa kunge dzichiitwa nana Augusti wegore rinoko. Saka tinofara kuti ZEC yaona zvakakodzera kuti chirongwa ichi chinge chinoenda kunyika dzose. Masondo mashomapfuura tanga tiri kuona kuti mumadistrict offices eZEC kunga kuri kuita mitsara yakareba chaizvo yevanhu vanga vachinyoresa kuvhota, kureva kuti vanhu vanga vari kungoungana munzvimbo shoma shoma dzinonyoreswa idzodzo madistrict offices maprovincial offices eZEC. Kureva kuti nechirongwa ichi chakuuya kuvanhu mukana wokuti vanga vasingakwanise kufamba vachienda munzvimbo dzakasiyana siyana mahofisi eZEC kutivanyoresa kuti vavhote vaona mukana wokuti vanyorese vari munzvimbo dzavo.
Kuti munhu akwanise kuvhota musarudzo dzegore rino iri anokwanisa kunyoresa kusvika riini chaizvo?
Kuti munhu akwanise kunge achivhota musarudzo dzegore rino, nguva ino ndonguva yaanogona kuti anyorese kuvhota kusvikira mazuva maviri papfuura inonzi presidential proclamation yeelection. Kureva kuti president akati nhasi sarudzo dziri kuitwa sei musi wa15 August, kureva kuti panenge pangosara mazuva maviri chete ekunyoresa, kureva kuti inenge yangu nguva doko doko. Saka mukana waapo iwowo 10 days mukana watinofanira kutambira, asi ndaifunga kuti mini 10 days ishuwa madai vakatiwedzere dzakasvika kana ku 20 days kuitira kuti vanhu vose vakwanise kunge vachinyoresa.
Zeki iri kutaurawo bacha svikawo nguva yekuti vanhu vanoenda kunotarisa mazita avo kana kuti public inspection. Zvakakosha sei kuti vanhu vanotarisa mazita mugwaro revavhotiri?
Zvakakosha zvikuru kuti tinotarisa mazita edu muvoters roll, nokuti zvimwe zvinowanzoitika ndezvokuti paunozoda kuti unovhota panogona kuwanikwa kuti nhamba dzechitupa dzako dzakasiyana, kana kuti zuva rako rokubarwa rakasiyana, kana kuti zita rako chairo rakakanganiswa, kana kuti pikicha yakaiswa muvoters roll yakasiyana nemunhu ne ari kuya kunoti ndini uyu ndoda kuvhota. Saka chinhu chakakosha kuti kana voters roll yacho iyoyo yapublishiwa yapachena, tonozoonera tega kuti macredentials edu kana kuti zvese zvinotaridza kuti ndini zvirimo here muvoters roll, uyezve zvakaperengwa zvakanaka here.
Avo vanga vari sachigaro vesangano rinoona nezvesarudzo rakazvimirira roga reZimbabwe Election Support Network, kana kuti ZESIN, vaAndrew Makoni vari parunare muHarare. Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti nemusi wechishanu vemabhizimisi vari kuita musangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, mutedzeri wavo vaConstantino Chiwenga nemakurukota ehurumende kuzeya nyaya dziri kunetsa vemabhizimisi dzakafanana nekudzimwa-dzimwa kwemagetsi uye kusadzikama kwedhora remunyika. Urongwa uhu huri kunzi ED Mnangagwa Business Summit. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi nevanopikisa vari kuyambira kuti izvi zvikasagadziriswa zvakafanana nekudzimwa-dzimwa kwemagetsi, upfumi hauzodzoke kumawere kwawananga. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata vaMutashu.
Musangano uyu takatanga kushanda nezvawo gore rapfuura, kupera kwegore rapfuura 2022. Uyewo mushure mekucherechedza kuona kuti zvakakoshera vemabhizimusi kuti vange vachisanganawo nemutungamiri wenyika vachikurukura nekupanana mazano, uyewo nekupiwawo mazano maringe nenharaunda yekuitika kwemabhizimusi. Ndofunga pane nhunha dzakasiyana-siyana dzatinotarisira kuti dzichabva kune vemabhizimusi, nhaurwa dzakafanana nekushaikwa nekushomeka kwemagetsi, nhaurwa dzakafananawo nenyaya yemari yekarenzi yedu munguva iyo tiri mushishi kuti tinge tichiparadzira matimana enyika ose kushandiswa kwemari yedu. Asi mukaongorora muchaona kuti vakawanda pari zvino vaakushandisa United States dollars muchikamu chakabuda mune zvebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe.
Asika vaMutashi, vamwe vanogona kuti panenge pane zvematongerwo enyika kana uchinzi business for ED, nekuti tiri kuona paine mamwewo masangano akasiyana-siyana ari kutsigira zviri zvematongerwo enyika achizvitiwo for ED.
Hatisi nepolitics, kusangana nemukuru wenyika haisi politics. Kutaurirana mafambisirwo anoitwa upfumi hwenyika neekonomi haisi politics. Kunyange dai zvazvo vamwe vaine muono iwowo, senyika yakasununguka vanobvumidzwa kuti vange vaine muono iwoyo, asi chinangwa chedu isusu ndechekubatsirana kugadzirisa nharaunda inenge ichiitwa mabhizimusi. Uyewo chinangwa chedu isusu ndechekuti zvimwe zvakasiyana-siyana zvinyunyuto zvingangodaro zvanga zvichiramba zvichienda mberi tiwane mukana wekuti zvinge zvichigadziriswa. Saka nedonzo iroro isisu tiri kuti isisu zvakatikoshera kuti tinge tichisangana nemukuru wenyika tichionesawo matambudziko atinenge tiinawo, tichipuwawo nzira dzatingati masolutions atinenge tiinawo neavanenge vainawo, toita muonerowo pamwe.
Mataurawo nyaya yemari kuti zvinotiomerei vemabhizimisi kuti voita sei kana vachitengesa nemari yemunyika, asi kana vachiti vachihodha vamwe vachiti vari kuda mari yekunzei, Murikumboita were musangano nevakuru vehurumende kugadzirisa dambudziko iri.
Musangano iwoyo umwe wemimwe misangano yakasiyana-siyana yanga ichitika panguva yapfuura. Ndonhawo makaona takazoronga isusu kuti dai waro tasangana nemukuru wenyika.
Mutungamiri kweConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vachitaura vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kuenda kuSelma, Alabama kunorangarira zuva rinozivikanwa nekuti Bloody Sunday, apo vairwira kodzero dzevatema kusanganisira mushakabvu Martin Luther King vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa makore makumi matanhatu adarika. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, kufa kwevanhu makumi manomwe mushure mekunyura kwechikepe chavo muItaly svondo rapera kuri kupa kuti vanorwira kodzero dzevapoteri vakurudzire kuremekedzwa kwekodzero dzavo. Vari kushora zvikuru kuomeswa kwoitwa mitemo yekuti vapoteri vakwanise kuenda kunyika dzekumavirira dzakaita seItaly zvopa kuti vanhu vaise upenyu hwavo munjodzi kuedza kunotsvaga upoteri. Vanhu vakafa vakawanda ava vaibva kuAfghanistan. Vatereri munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 a.m. 6175 7255 pashortwave. Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi muchirongwa tina.
Ini ndinonzi Brenda Mudzimo, ndiri mukuru wesangano rinonzi Albinism Great to Dream Initiative, rinomirira vanhu vanorarama neosteopathy richiita maactivities akasiyana-siyana akawanda.
Brenda, ungatiudza kuti ndezvipi zvimwe zvirongwa zvamuri kuita pari zvino?
Okay, pari zvino zvirongwa zvatiri kuita tinoda kutotenga kuti this much tinge tichitraina vanhu vane albinism kunzvimbo dzakasiyana-siyana kuti vakwanise kuzvimiririra vega economically.
Mukatiudza kuti ndezvipi zvimwe zvacho zvamuri kuda kuita?
Chimwe chatiri kuda kutoita handiti kusimudzira kwatinoda kuita. Chekutanga ndofunga takatombochitanga kuchivandudza chirongwa ichocho chekuti tiri kupanhwa kuita inonzi Albinism Day to Dream Center. Sei tiri kuda kuita Albinism Day to Dream Center, kune vanhu vanorarama neosteopathy vari kurwara nemakensa vachiraswa nehama dzavo. Tinoziva kuti munhu kana achida kuzorora anofanirwa kuzororera pakanaka kana kuti anofanirwa kurapirwa pakanaka. Katinge tiki vanenge vachibva kunana Gutuo vanenge vachikotsika pachienda iyi vachiuya muHarare kuzotsvaga rubatsiro rwekurapwa. kuita kuti kuti pasenda yo chenge chida kuti chine kambani yakavhura inonzi Golden Scarcus Enterprise iri kuita zvakatosiyana siyana kuti tinenge takutrena vanhu vanorarama neisope kuti vagadzire sipo vagadzire hembe kutaura kuno kwandiri kuita takareceiva 8 machines kubva kuUnited Kingdom yekuti tinge tichizvibatsira mubato wemaoko ndosakada kutarisa employment chaiyo chaiyo kuti tinge tichiemployiwa zviri kutoonesa saka takaona kuti zviri nani kuti tiite sei tisimudzirane pachedu kana nararama neisope
saka makatiwana nzvimbo here yekuvakira kana kuti ndezvimwe zvamuri kutotangawo kuita
ndingati takawana nzvimbo asi nzvimbo iyi idiki ende tinotendawo councillor wekubombo chava akabiramira panyaya iyi asi takawana mukana wekuona nzvimbo hombe kuti zviroto zvedu zvisa zvanose zvadziswa chaizvo ndezvatiri kuita izvezvi kuti tingotsvaga pari nani pahombe pekuti tinokwanisa kuita zvese pasenda iyeyo
muri kumbowanawo here rubatsiro kubva kuhurumende kuti mugadzire senda iyi zviri kufamba sei
iko zvino tingati tingori mukugadzirira kuti tione meya veHarare kuitewo kuti even titaure nehurumende chirongwa hedu changa chiri munzira saka handingati havasi tibatsira asi tichataura navo toona kuti tingabatsira nezvakaita sei
ko vamwewo vanhu vanenge vachida kubatsira nemakambani vanokubata ipapi
vanhu vanoda kutibatsira nemakambani vanotibatsa panhamba dzinoti +263 778 165 695 oro +263 712 153 880 tinowanikawo muHarare ndemune maofices edu pakona Jason Moyo and Safety panonzi paGalaxy Mall mu-30 floor room number 7
isangano renyu rine nhengo dzakawanda sei uye mukati vanhu vangani vamunotarisira kuti vanenge vachibatsirwa kuri kuti senda yapera sematarisiro amuri kuzviita
isusu tingati bato redu nhengo dzari nadzo iko zvino mudatabhesi medu tine vanhu vanosvika kuma500 ende tichitarisira kuti kana tichinge tavaka senda iyi tinge tichinge tichibatsira ndinongaingoti 10% yevanhu vanorarama neusope pagore because zvinenge zvitori nani kuti takabatsira that 10% yevanhu vanorarama neusope kusanganisira vanhu vane makenta kusanganisira vanhu vanoda kuenda kuzvikoro zvingave zvichitibatsira chaizvo tingandibva even nyika yezimbabwe
ko pane dzimwe here nyanzvi dziri kubata nemi dzakaita sana chiremba vanorapa zvakasiyana siyana
hongu dziripo nhengo idzodzo ndinotenda vanonzi Dr Mutangadira vari kutibatsira ndidzo matelevhizi anoongorora nezvemakanda evanhu vanorarama neusope saka pese patinoti patinobatwa isusu sedoka realbinism tinobva tangovarifeya vanhu vavo kwaDr Mutangadira ende Dr Mutangadira vanobva vatovaona vanhu ivavo pasina mubhadharo asi kana tichizodawo kunosvika kumberi vanoita sei vanovaongororawo kwozoitawo like ndichitaura samukoma vangu vakabva mukuitwa operation ndakavanangisa kusocial warfare kuti vakwanise kuwana mari yechi yekuti varapwe vaitwe operation vapinde mutheatre vakatoiwana ezvino vakatooperatwa
pane nyaya yagarawo ichitaurwa yemafuta anoshandiswa kuti vane usope kana kuti vanorarama neusope vasaite chirwere chegomarara kana kuti makensa iwayo mamboendesawo here kudare reparamende kuti mitero ibviswe kana kune iyo hurumende uye pane zviri kufamba here ipapo
takaendesa ndinorangarira pachitwa 2023 budget takaendesa chichene izvozvo kune maorganization wovaimiririra kuti vasvitsewo kupariamendi ikoko and tingangoti hapana hapo isati chaitwa but tichitarisira kuti zvinge zvichiitwa
aiwa tinokutendai zvikuru muzvare Brenda nekupinda muchirongwa chedu
maita basa
manga makateerera kubva kuna muzvare Brenda Chibvongodze mudzimu vakavamba uye vachitungamira sangano realbinism Dare to Dream Initiative vateereri musakanganwe kuteerera chirongwa chino zvakare svondo rinouya apo tichaenderera mberi tichitarisa zvinhu zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo iko zvino tochienda kuna Tananoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba
Jesu simba rangu
simba rangu
manheru akanaka vatereri tinosangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero vatereri muchaziva here mubvunzo wesundura pera uyu
pa studio 7 inendineko wa mazanja family kuleda kubunza kutijoni wanu wakafa udara jela hama zedu tinazogona yari kusangana nazo kudenga ndi panibunzo wangu mkuru ndo kutindi batiri wepapu sejo radio yedi studio 7 chitichipe mbunzo ndo kubatiri wepapu
nasi umwe mtereri anoti anodawo kupatsa nanguro yake pamusoro penyaya iyi makadiniko taurai henyu tinzwe mukoma
kazivai vawande ndinoitwa Shaimo Mware yapo ndinoda kupindurawo mubvunzo uyo wabvunzwa na avo vati vakafa hama dzedu dzinenge dzakafa tinogona kuzosangana nadzo futi here ndinoona Reverend vakapindura semapindurira vakafunga nekuti iro rugwaro riripo runonyatsotsanangura chokwadi zviri pachena tikavhura bhuku yedu kuna vakorinde vekutanga pa15:35 ngandiverenge munyatsonzwisisa inoda kupindura mubvunzo zvakanaka mubvunzo wekuti vakafa tinosangana navo here kudenga panyama panyama tinyatsoona kuti uyu ndi mai vedu kana uyu munin'ina kana kuti uyu mudzimai saka inoti 15:35 asi mumwe ungati vakafa vangagomutswa seiko vachauya nemuviri wakaita sei ndo pane nyaya yedu then mhinduro yakapindurwa napauro akati pa36 iwe benzi icho chaunodzvara hachimeri kana chisingafi chaunodzvara haudzvari muviri uchazovapo asi unodzvara tsanga bedzi kana yamapfunde kana yezvimwe kwati uri kufananidza kuti tsanga ndo yonodzvara yakangofanana nekuti kana chiri chibagwe unokande chimhunzi chebagwe pasi mumhunzi ichocho ndo tsanga yataurwa then mamerero ichazoita haimeri ichingobudisa tsanga iya kunze asi kuti inomera nemashizha akatoita green ngandiende mberi ndisaita sekuikanganisira nokuti ndirikududzira zviri mberi asi mwari unoipa muviri napaanoda napo nembeu imwe neimwe muviri wayo nyama yose hainzi nyama imwe asi imwe ndeyevanhu imwe inyama yemhuka imwe inyama yeshiri imwe ndeyehove kune miviri yokudenga kune miviri yenyika asi kubwinya kwokudenga ndokumwe nokwenyika ndokumwe nokubwinya kwezuva ndokumwe nokubwinya kwemwedzi ndokumwe nokubwinya kwenyenyedzi ndokumwe nokuti nyenyedzi imwe haifanani neimwe nyenyedzi pakubwinya ndizvo zvakaitawo kumuka kuna vakafa muviri inodzvarwa pakuora unodzvarwa pakuora unomutswa pakusaora saka muviri wetinawo uyu unodzvariwa kutofa wofutsirwa kwepeya ndo kunonzi kutodzvariwa kwacho kana uchinge wadzvariwa saizvozvo uri kunzi muviri waunenge wadzvara hausiwo unomera nokuti chiri mukati mweya wamwari uri mukati ndio unobuda mwari unonzi zvimaverenge rataita apa tikanzwisisa mwari unopa muviri nepaanoda napo akaenzanisa nechibage tinochiise pasi chakubuda chinobuda chikata kamuti kegreen kotokura yata imwe mbeu yetisinganzwisisi nemiti ndizvo zvimwe chete panodo nemhunzi zvichimera ndokumuka kuvakafa kwakangofanana naizvozvo mwari unozope muviri nepaanoda napo ndo resurrection andofunga ndapindura zvamunonyatsonzwisisa hanzi muviri unodzvarirwe pakuora kuti wedu wetinawo ndewenyama unoora unozomuka pakusavora kusavora zvoreva kuti chinhu chisingafi muviri wetenge tapuwa wokudenga hauchina rufu andofunga ndapindure zvinonyatsonzwisisa
tinotenda mukoma Shaimo Mware yapo nekutipawo maonero enyu tinotenda zvikuru vatereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo kana mashoko amunoda kugovana nevamwe vatereri tumirai maaudio enyu kuwhatsapp nhamba dzechitendero dzinoti +1 301 919 8140 ndini wenyu Tanonoka Wande ndichiti muve nesvondo rakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Isimba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Nyaya yekurambidzwa kwemuimbi Winky D kuimba kuchitungwiza nezuro Maneru nemapurisa iri kushorwa zvakawanda nevana veZimbabwe vari kunyora pamadande mutande akasiyana siyana akaita seTwitter neFacebook. Studio 7 yaedza kubata gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe kanawo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti inzwe kuti sei mapurisa akatora dano rekurambidza Winky D kuimba asi vose vanga vasingadaire nhare mbozha dzavo. Asi vachinyora pamadande mutande akaita seTwitter vari kushora vanosanganisa vaimbova makurukota ehurumende vanoti vaDavid Coulter avo vaive gurukota rezvemitambo netsika uyewo vaimbova gurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaJonathan Moyo avo vari muupoteri kuKenya nemiriri weNorton mudare reparamende asina bato raanoshanda naro vatemba Muliswa. Iko zvino regai timbonzwe kamwe kambo kubva kuna Winky D na Enzo Ishao kanonzi Sheka kari padamba refu rake rinonzi Yureka iro rakonzera bopoto munyika.
Sheka, sheka, sheka yaka, sheka yaka, sheka, 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 kano, vinga ya imbozi kaira pato nazi bati yaka sheka, sheka yaka, sheka yaka, sheka, andisi kufeka, cheka mcheko yaka peka, sheka yaka, sheka yaka, sheka, aiva mawara vati rola nezibora, sheka yaka, sheka yaka, sheka, ngasi ndamstoka masiriti ya muna za maona, sheka yaka, sheka yaka, sheka, vinga yanga irimbada, kaka zamba muka irikati, ya sheka, sheka, ya sheka, kaka tozo gira buzeroko, irikungo bata goti, ya sheka, sheka, ya sheka, nyanga iri ema beni, nazuba kutiri nyange peni, ya sheka, sheka, ya sheka, haiki vina mazenzi, ndozaka yagu wanda zimastani, ya sheka, sheka, ya sheka, chimoko chako chane mbinga nyuwani, mura undi voku chinga mita, ndepi tinga nyuwani, wada kubringa, pageto nesika nyuwani, semba jago, zarema, paputo laka chika nyuwani, maka kika kutara, chaki noris, chuo na sha, kutara, rakunga ji, mapunga shuba zepa machizi, hamundi chis, nango bandanga iro, zeku fisa, muma stris, waiwa moto wepepa, kupisa mamini, zumbaza bepa, maizi baba mchinyepa, zabuda pacheri na machepa, vinga ya imbozi, kaira pato nazi, bati yaka sheka, sheka yaka sheka yaka sheka, andesi kufeka, cheka mcheko yaka peka, sheka yaka sheka yaka sheka, aiva mawara vati, rola nezibora, sheka yaka sheka yaka sheka, ngasi nda mstoka, masiriti ya muna za maona, sheka yaka sheka yaka sheka, vinga yanga irimbada, saka zamba muka irikati, ya sheka sheka ya sheka, kaka tozo gira buzero, nyanga iri ema beni, nazuba kutiri nyange peni, ya sheka sheka ya sheka, haiti zina mashenzi, ndozaka yagu wanda zimastani, ya sheka sheka ya sheka, nyanga iri, kumoka chachi kiti, ayi soba ya kuti, kakara mbani kimuti, tesha misi kasenge zima shiri piti, kakaje kubo sheka papurara mabuzi, mpada, bepi aitara raada, nyangwera mna chirno dada, aichapura magida, asita mnuza, japanza mjida, bageto tamurida, waima moto wepe, kupisa mamini zumbaza bepa, maizi baba mchinyepa, zabuda pacheri na machepa, vinga ya imbozi kaira pato nazi bati yaka sheka, sheka yaka sheka yaka sheka, andesi kufeka cheka mcheko yaka peka, sheka yaka sheka yaka sheka, aiva mawara vati rola nezibora.
Nako kambo sheka kubva kuna Winky D na Enzo Eshao pa damba refu rinonzi Yureka. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC roparura humwe urongwa hwekuenda kuvanhu kunovanyoresa kuti vavhote. Asi sangano rinoona nezvesarudzo rakazvimirira rega reZESIN rinoti nguva yemazuva gumi yekuita izvi haikwani. Nyaya yekurambidzwa kwemuimbi Winky D kuimba kuchitungwiza nemapurisa yoshorwa nevakawanda munyika. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyamina Gibbs Dube munaudze isindebele.